Kwazwai. Muri eZimbabwe. Zimbabwe muhle, mthokazi omuhle. Muri eZimbabwe. Ndinokugamuchira imthongo chedu chevechidiki. Uhlelo The Connection lilami uMichael Hove. Welcome, Zimbabwe muhle, to Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth-related. We're coming to you live from Voice of America, and today is Tuesday, the 17th of September, 2019. Zimbabwe muhle, I'm your host, Michael Hove. Once again, Zimbabwe muhle, mthokazi omuhle. Ndinomgamuchira imthongo chedu chevechidiki. Uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Namhlanje is Tuesday, the 17th of September 2019, and I'm your host, Mike Hove, aka Big Mike. So namhlanje uhlelo mthokazi omuhle, Zimbabwe muhle, nasi mthongo kurukura nyaya yema abductions. Tonight on The Connection, we focus on the abductions of civilians in Zimbabwe by suspected state security agents, the latest victim being the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombey. The Zimbabwe Hospital Doctors Association says they have not heard from their president since Saturday night, whereby he sent them a WhatsApp text saying that he had been kidnapped by three men. The abduction is one of the reasons as to why the doctors in Bulawayo, Harare, and other areas in the country have put their tools down, and they say they're not going back to work until their president is returned in a safe and sound condition. Let's take a look at what happened yesterday, whereby one of the senior doctors addressed the abduction of Dr. Magombey.
The letter is addressed to the first citizen of this country, His Excellency, the President, E.D. Mnangagwa, from the senior doctors in all government institutions. 16th of September 2019, disappearance of Dr. Peter Magombey. We, the senior doctors, specialists, working in the government health institutions, met today and on the 16th of September 2019 at the Paraniato Hospital. We deliberated on the disappearance of our colleague, Dr. Peter Magombey, which was reported to Budimiro Police Station, RB number 4085997. Dr. Peter Mgombey's whereabouts remain unknown, and we are seriously concerned about his welfare. We therefore demand his unconditional return to his family. In the meantime, we have withdrawn our services as from... We have withdrawn ourselves from 0800 hours, 16th of September 2019, as medical practitioners from both private, public and private services.
Well, you heard them. They said they were withdrawing their services from both the public and the private medical sectors. Now, a lot of people firmly believe that the abduction of Dr. Magombey was a result of him being one of the forces that was pushing doctors to go on strike due to the poor wages that they're receiving. Let us take a look at the last interview conducted by VOA with Dr. Magombey, which discloses more information.
Zimbabwean doctors are on strike for a significant salary boost. They say they won't resume working until they get one. Doctors there currently make about $200 a month.
I think government should expedite the negotiations regarding our cost of living allowances.
Last month, the government offered a 60% raise, but the doctors turned it down, saying the inflation rate for food, fuel and housing costs is about 900%. This hospital is now taking only serious cases and referring others to private hospitals. 85-year-old Vasinara Julius is one of those turned away, according to her husband.
She has not been attended to. We were asked to go to a private hospital for more tests. I have sent my kids to go and check how much it costs. It is more expensive at a private hospital. She needs 5 tests done.
With its economy in steady decline, Zimbabwe's social services have been funded lately by foreign donors such as the European Union and the U.S. Agency for International Development. But the assistance has not been extended to salaries, resulting in low morale among health staff. Nonetheless, Zimbabwe's health minister says doctors are needed on the job.
We also expect that our workers stick to the fact that they are in an essential service. You know, as an essential service, you cannot just wake up and disappear, and leave your patient alone. We have to act responsibly. We have to act in a manner which will not, risk the patients' lives.
He says a health services commission will deal with the issue of Zimbabwe doctors indefinitely striking by banning work stoppages. In the meantime, public hospitals are operating on a reduced staff and patients are waiting for care. Columbus Mavunga for VOA News, Harare.
Well, that was the last time that VOA spoke to Dr. Magumbe before his abduction. And shout out to VOA correspondent Columbus Mavunga for that report. Now, after all these happenings, Dr. Magumbe joins a list of people that have been abducted this year. Amongst them are TWS president Obet Masaraure, who was abducted and beaten blue and then returned. Famous comedian Gonyeti, who was also abducted and beaten. Now, and also joining them is youth leaders of the opposition and, of course, others. According to the recent tweet released by the U.S. Embassy in Harare, thus far, since January, at least a minimum of 50 people have been abducted thus far in Zimbabwe. Government has acknowledged these abductions. However, they've distanced themselves from that by saying that these are the works of a third force or a third party with the intention of making the government look bad. In actual fact, in one of the reports that we released early on, the Minister of Foreign Affairs, Mr. Sibusiso Moyo, said, and I quote, excuse me, the government of the Republic of Zimbabwe has noted with concern the abduction of Dr. Magumbe from his house in Budiriro over the weekend. Following this barbaric act, the government immediately activated the security agencies to make sure that Dr. Magumbe is found and safely returned to his family. The government, under the new dispensation, is totally averred to practices that put the lives of any citizen in danger. We therefore find it very curious that whenever there's an impeding international gathering or a high-profile visit in Zimbabwe, these criminal acts are always perpetrated on our innocent citizens. He also says, in our minds, that towards the SADC summit in Tanzania last month, the country was gripped with numerous abductions of our citizens by people who aim, we can only believe, was to tarnish the image of the country regionally, continentally, and internationally. We have no doubt that the latest abduction of Dr. Peter Magumbe was meant to coincide with the visit of Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur on the Rights of Freedom of Peaceful Assembly and Association. Those were sentiments echoed by the Minister of Foreign Affairs, S.B. Moyo. And, of course, these were sentiments echoed by Mr. Nick Mangwana on social media, whereby he said that these are the works of a third force. What is your take on tonight's discussion, Zimbabwe Moshe? If you're looking to join me on D Connection, you can text me live on WhatsApp on +12024650318. Ngiyaphinda njalo, +12024650318. You can also call me live at Thingweni, live. Live on air, uze ungene lawo kuhlelo, +12026192077. Numbers recorded, +12026192077. We're also broadcasting live on radio on 909 medium wave frequency, 4930. Uyezwe pa 15460 kilohertz per short wave. Tiriposhekare pa nande mtanda apo pa internet on www.voashana.com. Sikona njalo ku www.voazimbabwe.com. Njalo ku www.voandevela.com. Si Muriye Zimbabwe. For everybody that loves Facebook, we're broadcasting live on our 3 Facebook pages. Those being VOA Shana, VOA Studio 7, and of course VOA Ndebele. Sakakana mchino upina mchino wangwa. If you're looking to join us tonight, feel free to write your name and number in the comment section. Njalo sizakufonela lingakhohlwi phela Msakazo Muhle Zimbabwe Muhle Muriye Zimbabwe kushiya chirongwa uyezve kuisa ma love nema like pachirongwa kuitira kuti tione kuti aiwa nemiwo muripo pachirongwa makatirira chirongwa The Connection muineni maipove. Hey ta, hola, Jepico, Hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Ore. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +1 202 465 0318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is at Big Mike 3, BigMyke3. At Big Mike 3 is the username pa Twitter, uyezve pa Instagram. Muri Zimbabwe saka kana mchina ukurukura neni. Ngalifisu kukotla lami. Nkona ku Twitter njalo ku Instagram. But you can catch me after the hour. For the next hour, Muri Zimbabwe tripanapa. We are here on our three Facebook pages. VOA Shona, VOA Ndebele, njalo ku VOA Studio 7. So linga koshu pela. Ugu share uhlelo. Ugu zesibugele uhlelo lolu. Mwabu nengbe tu. Once again, Zimbabwe Moshe. Welcome to The Connection, Studio 7's very own youth program. The target's tackling anything and everything youth-related in Zimbabwe. I'm your host, Mike Hove, a.k.a. Big Mike. Before I head over to my panelists tonight, let us head over to Dr. Tapiwa Mungofa, who touches on the abduction of their peer and the current doctor's protest.
There was be a leader. No Peter, no way. At the end of the
it is actually unfortunate that we ended up coming to this stage whereby we saw a doctor not being able to afford to live in this country. By living, I'm saying a doctor couldn't afford rent, couldn't afford food, couldn't afford transport. We are not talking about clothes, we are not talking about buying cars, we are not talking about anything. Just to survive, just to be able to go to work, we couldn't afford.
Liyazibonela nje zulukandaba mthwakazi omuhle muri yeZimbabwe muri kuzibonelawo abodokotela bayakhonona bathi ngeke siye emsebenzini ngenxa yokuthi one of us has been taken and has been abducted, njalo the wages that they're receiving are way too low. But hayi, asikwanisi lokuphila njengabodokotela, we can't survive ngenxa yokuthi imali esiyiholayo mari yathi ukuthambira hansi. Aiwa, I see imali shoma, but as you saw, Zimbabwe Mushe, that was Dr. Tapiwa Mungofa. Laye, he's one of the doctors about a high pants and yenge siyo sebenza. Isa chuskuno shanda until one, u doctor wabo, u president wabo, is returned in a safe and sound condition. Njalo, babona ngani, ukuqakathekile ukuthi uhulumende needs to revisit the wages. Now let's head over to Dr. Fortune Nyamande, who's joining me live ecingweni, and he's going to tell us a little more ukuthi bona abodokotela bakubona njani lokho kwenzakalayo. Dr. Nyamande, ndinomukamuchira nchirongwa.
Makadini, tinotenda.
Aiwa, tiripo, makadini enyumbo.
Mushe.
Saka nyaya iri mugango, doctor ndeyekuti pana umwe doctor akatsakatika, doctor who has been abducted, Dr. Peter. Vanhu imi sema doctor muri kuzvionawo sei zviri kuitika kuZimbabwe?
Izvi kutorwa kwa Dr. Magombei zvisiri pamutemo, zvinhu zviri kutishungurudza zvikuru. Hatitarisire kuti hurumende kana kuti ma state agents vanovayo vari kususpectwa kuti ndo vakatorava mugombei vanosvika pakuita danho rakadai kunyangwe vaine kusanzwisana kana kupokana kwanguva vari kuita naDr. Magombei nesangano remachiremba iro ratinozoti ranga riri kurwira kuti mari inotambirwa nemachiremba nemaconditions of service avo avandudzwe muZimbabwe tinoona kuti kupererwa kuita zvisakarurama zvatisingatarisire zvisati zvamboitika munyika muno kuti chiremba anotorwa otsakatika odadza kusikana kuti aenda kupi zvinhu zvinoshoresa zvinhu zvinonyadzisa zvikuru pasi rose
asi hurumende ndabva kuverenga statement yambobuditsawo naminister of foreign affairs vasb moyo hurumende iyoyo iri kuti aiwa zviri kuitika this is not the work of government hanzi pane third force iri ipapa iri kuita zvokuti aiwa pese panongouyawo high official munyika kana kuti panongoitwawo mavisits emahigh officials ndipo panotanga kuabductwa vanhu imi semadoctor muri kuzvitambirawo sei maziva
isusu hatinei nekuti i-first force i-second force kana kuti i-third force ibasa rehurumende kuti richengetedze macitizen ichengetedze macitizens ese ari muzimbabwe it is the duty of the state kuti munhu wese ari muzimbabwe anofanira kunge aine security yakakwana kana munhu achinge ashayikwa achingatorwa ne-third force second force kana whatever namba yemaforce yavanoda kupa hurumende inofanira kuakaunta zuva kuti munhu aripi so zvinhu zvavagara vari kutaura tine vanhu hobo vakaabductwa munguva shoma shoma yapfuura chii chakaitwa nehurumende kuinvestigeta kuti vanhu ivavo zvakafamba sei nekuti aiti third force for example namba yakatumira vamugombei message ichiva threatena vasati vatorwa yakaonekwa zvekare kuti yakambotumira mumwe munhu message musi wa15 or 16 august pakaitwa mademonstrations muHarare dai kuri kunzi i-third force government yakatadza nei kuinvestigeta manumbers anotumira vanhu mathreatening messages achizoimplimenta kana kusaimplimenta zvavanenge vari kufunga ini ndinoona kunge ingori excuse iri kuitwa nehurumende kungotsvagawo kunyara kwevanhu vakuru vabatwa vaita chii zvisakarurama handifunge kuti zvoni kune third force yavanotaura iyi kana chiexista vachinge vachitadza kudhila ne-third force vari ivo government then they should resign
aiwa batai parunhare vanyama ndendiri kudzoka kwamuri nditore umwe guest ari kupinda muchirongwa right zulukandapa mutsvakazo muhle lo ngudr Fortune Nyamande uyasho ukuthi bona njengabodokotela bona into yokuqala is they feel as though uhulumende should be doing more to ensure ukuthi this third force that they keep talking about makuboshwe someone needs to be arrested uphinde wathinta udaba lokuthi there's a number that circulated the number that sent umlayezelo lo to umnumzana uDr. Magombei kuthiwa this number has also sent eminye imilayezelo to different people elizweni sending same sentiments of threatening them so uthi nxa uhulumende if he's serious kumele adinge ayenze investigation abone ukuthi kanti ngubani kahle kahle that keeps abducting abantu but let's head over to my second guest umnumzana uThafazwa Mgwadi he's a Zanu PF youth member laye uzabe part of daba lolu achinyatsotsanangura kuti ivo sevechidiki vari kuzvionawo sei vamugwadi ndinomugamuchirai muchirongwa
ndezvo takutambirai chimhorosva newakateerera
vamugwadi nyaya iri mumugango mainzwa pane madoctors uyezve vanhu vakasiyana siyana over the past year since January 50 plus that have been abducted vanhu vari kuchema chema vachiti now that this keeps happening hurumende keeps saying kuti there's a third force why is it that there's been no arrest imi sevechidiki muri kuzvionawo sei
ya chekutanga chatingangoda kutaura chete kuti tine urombo kune avo vari kusangana nezvinhu zvakaita seizvozvo ende tichivimba zvakare kuti hurumende yedu ichatora matanho akakodzera to ensure that those issues are addressed you know according to the processes and procedures that are you know that are necessary it's regrettable it's quite very unfortunate but chatingangoda chete kutaura ndechekuti it is wrong however for people to start pointing fingers when faced with those circumstances kuti kana zvinhu zvakadaro zvikaitika vanhu vatotanga kutoti hurumende kana kuti musangano wezanu pf kana kuti you know maboka ezvesecurity ari muno munyika muno maaiswa zvinhu izvozvo zvakashata what we need to teach each other as Zimbabweans is when we are faced with those circumstances what are the kind of measures that we should take what are the processes that we should take in order to ensure that we bring those matters to the authorities For the past 5 years, like you are talking about, or 5 months, whatever they are, we have heard stories about those innocences. But I recall one of the days, one of the persons asking even the ambassador of the EU, the European Union, munotanga kuziva nezvema abductions akaita seaya aya kana matambudziko anenge asangana nema citizens emunyika yeZimbabwe akaita seaya hurumende isingazivi kana kuti vezvemutemo vasingazivi vanosanganisira mapurisa vasiri kuziva kuti kune zvinhu zvakadai zvaitika unowana vemasangano akazvimirira oga civil society vana Zimbabwe Peace Project vatomhanya vatonyora vatokongurudha kuti no istate yadai zvinhu izvozvo zvakashata chinhu chatingangoda chete kuti vanhu vazive ndechekuti kana tasangana nematambudziko iwayo ngatimhanyaraika kumapurisa ngatimhanyaraika kumaauthorities tochizoti kumapurisa kana kuti kumaauthorities havasi kutora matanho akakodzera tichinge taisa nyaya dzedu kwavari kwete kuti nyaya dzinotanga kumunhu anoti kana asangana nenyaya yakadaro anomhanya kuenda kumapepa ane I'm a hostile newspapers or hostile media that is known to be hostile against the state for the past 24 years. Kana munhu asangana nezvakaitika seizvozvo rushes to hostile organizations like civil society organizations that are affiliated to the opposition by and large hauzoziva kuti nyaya dzacho ndedzechokwadi here kana kuti masaramuzi tina nyaya for example yakaita semusikana anoita ake zvamafanis kana kuti you call them skits anonzi gonyeti ukamutarira vamwe vaitaura kuti ini ndakarwa gumbuzeaakurakazimba tichitoona kuti noti atonogona kunge pane zvakaitika kana kuti pane zvinhu zvoda kuongororwa zvakaitika kutarisa musikana uya anonzi gonyeti haana kana pakakuvara kana vanga kana rainaro kana uhwere hwaakasangana nawo hunotarisa kuti munhu anonzi akamwa suweji sokutaura kwaaita but unowana ari muchipatara haana kana vanga haana kana chirwere chaari kurwara
nachoutoona
vemasangano akazvimirira vega vatotaura kuti akapondwa nestate zvakasangana nezvakadai zvimwe zvacho zvinozowanza drama so when there is so much drama around those issues it is then very much difficult for the state for authorities and even for individuals such as us to be able to establish the genuinity of those cases but when they happen we will be comfortable to have investigations take place so that they are those matters are finalized and they are concluded.
Regai ndikubatsei pamuromo vamugwadi nditange ndatora muteerere and then I'll come back to you. I have a couple of questions to head in your direction on this. Right, Zulukandaba Liamuzo, that is Mnumzana Tafadzwa Mgwadi, Uwebandla Elibusayo, Uwebandla Elizano PF. We are sure to hi. Njenge Elizwe, Gukara Chigile Ngembele, Uwuti, Abantu, whenever a case like this happens, Uwebandle Sibamba, Nesibonu Uwuti, how do we fix such an issue? Uwuti, local wenzoyo ngabantu, Uwuti, you're running to Ama newspaper and so forth, Uyochela Abantu, Uwuti, hi, Bang Shail, hi, I've been abducted, hi, no. Uwuti, Uwebandle Siting, Indlela, Uwuyilungisa. So that we ensure which the authorities have the right can take the correct measures to fix the issue at hand. Sitshele umbono wenu ngoba bonukhona ekodwini nga lifisa ukwengena kuhlelo lingakhohlwa phela +12026192077. But I have a caller ecingweni caller mthereri mapinda mchirongwa ngibani okhona ecingweni ari par nari ndiyani.
Hello.
Yes papa unjani?
Yani yaphila
mbano
kukuluma ngeshona
aiwa no problem mkoma chirongwa ndechenyu ari pari nhare ndiani
ndi mkoma heri
mkoma heri mapinda mchirongwa nyaya iri mugango mainzwa ndesi
ya nyaya iri mugango ndainzwa ende nyaya iyi ndikuda kunyanyotaura netsika ine vanhu kunyanyanyanya vanosapota NPF vanoramba zvinhu zvinenge zviri obvious tine vakawanda vataiziva handingadaku kutaura mazita avo but munowirirana neni vaiti kana mukavabata pachirongwa ipapa pastudio 7 muchivabvunza nyaya dziri obvious vaibva vati inhema idzo hakuna zvakadaro ndakambenge ndafamba kwakati hatina kuzviona but vabuda muhurumende ndo vari kuita mafirst witnesses yekutaura kuti hurumende haisi feya pakadai inodzvanyirira but pavaitaura vakamiririra musangano wezanupf vaizviramba kuti hakuna zvakadaro zvinhu zvinonyadzisa kuti mukore unoyu nyika yaane almost 40 years yaita independence ichiri kushandisa udzvanyiriro hwakadaro hunonyadzisa and then maranirwo ari kuitwa nyika yacho ka anotonyadzisa mukoma izvo zvinezvi ukafamba mumigwagwa chaiyo chaiyo yekuti national highway for example Mashungo Road yaane mapotori yekuti you have to stop then you decide kuti ndozvinga potori ndichienda kuright here kana kuti kulefti you don't have to slow down but unofanirwa kutomira but yet nika ine mamwe ma expenses anoitwa achionekwa ne public like now ndiyaboni the former president but expenditure yacho iri kushandiswa at the expense of the general population. It's unfair. And the running the watch is gonna then you tell people with the Ugango Tower getting the Tokutura, Ugani, what do I not explain? Ugarika, you are a mass big Kerema only round. Yarayarola and what you put in the door, you are not up to it. You would just go to an axis, you can't have a hundred of me up at swine. I think I could see to the general people.
Aiwa takunza zvakanaka mukoma here tinotenda zvikora nekupinda muchirongwa nesi.
Tinotenda chaizvo.
Mudzo okay next week. So zvuluka ndava lo muheri umlaleli wethu wokuqala abva kupinda muchirongwa akanyatsotsanangura. Uti ibandla elibusayo ibandla lezano PF kutwa hayi abantu ababasekelayo. Those that support ibandla elibusayo ibandla lezano PF. Usa they have a habit of denying the obvious when things happen. Upinde wathinta udaba olwe freedom of speech. What hayi yena ubona ngani the issue of freedom of speech is at risk elizweni. Asibone ukuthi abantu bathini makhasini ethu amathathu ku VOA Ndebele kulo Clemence Mzola Dube uthi linjani hobe ohowe unjani putike Dube ngohobe HOVE hayi ngiphilile wena unjani. Na uPrincess Buhle Ntini uthi msakazi lenjani hayi ngiyaphila Princess wena unjani. Uthandi Mdlulu uthi Mr. Mgwadi you're captured by the perpetrators of this. Abductors are the order of the day in Zimbabwe. Please allow people to be free in Zimbabwe. Allow people to be able to express themselves. So, singakahambi kumnumzana uThafazo Mgwadi. Let me go back to Dr. Fortune Yamande. Doc, muchiri poparinare. Dr. Nyamande.
Hello, ndiripo ndirikunzwa.
Oh, okay. Right. Now, as we've spoken to different doctors, especially in some of the reports that we've received today, a lot of doctors are now in fear because they feel kuti when you find someone of such stature disappearing for a good 48 to 72 hours, it's something scary. How are the doctors taking it in the country? And of course, what needs to be done to move this issue forward, because a lot of people are saying awasikudzokera kubasa until the doctor turns up.
Ya ndinotenda nemubvunzo wenyu regai ndimoreso wamugwadi kunyange ndisiri kuwirana hangu nezvavari kutaura. Ndichidzoka kumubvunzo wenyu, vana chiremba vakawanda pari zvino vari kutya, and I think they're in a state of sadness. Dambudziko ratiwira semachiremba muZimbabwe iri hasati zvamboitika kubva even from 1980 patinoziva mugabe wachitonga nekushata kwanga wakaita mugabe nekudzanyira kwaaita. Hatina kumbonzwa chiremba akatorwa nevanhu vatisingazivi kuti ndanani vatinofungidzira kuti maagents estates. Saka machiremba akawanda vari kutya and vaakuti pamusoro pekuti vagara havasi kukwanisa kuenda kubasa nenyaya yekuti mari yebhazi, mari yekuti vashandise kuti vaende kubasa haisi kukwana. Vaakutotyawo zvekare kuti for their safety kuti vange vachikwanisa kuenda kumabasa. Ndoda kupindura zvishoma zvataurwa nawo mugwadi pavari kuti vanhu vamwe vanhu vanozokwanisa kuwana information sei zvisati zvasvika kuhurumende. I think tiri kuziva tese kuti mapari zvino kwaane nzira dzakasiyana siyana dzekuti information inofamba sei. For example, pakaupdactwa Dr. Magombei vakatumira WhatsApp message. MaWhatsApp mazuva ano anogona kuswera atosvika kana kuAmerica chaiko, even government isati yaziva. Saka ndinongoona kunge ingori a lame excuse, it's a lame argument, it's an invalid argument. Yavari kungopa yekuti hanzi sei information iri kusvika kumwe kunhu isati yasvika kuhurumende. Hatina control information in this global world nenyaya yesocial media. Uyezve kuti hanzi pane vamwana vakambo abductwa asi for example Sagonyeti kuti ari kunzi akaonekwa asina paakakuwara. Munhu akanwa sewage chii chaungaone iwewe kuti munhu anwa sewage? Isemazera andiita sachiremba. Munhu akanwiswa a poisonous thing like sewage, there's nothing physically chaungaone nekunze kwemunhu kuti munhu akanwa sewage. What you can only take is the account of the patient. So maabductions aya zvinhu zvagara zviri kuitika muZimbabwe. Ngatisahwandei nechigunwe kana kuhwanda kana kuti titsvage zvekureverera. It's very clear kuti muZimbabwe for the past few months manga muri kutorwa vanhu vachiabductwa nevanhu vatipinda zvekudzinganani vanofungidzirwa kuti dai kuri kunzi state aine zviri kuitika ingadai iri very active to weed out those elements vari kutora vanhu vari mudzimba dzavo vari kudisturb peace vari kuuraya vanhu vari kumbunyikidza vanhu muZimbabwe. Zimbabwe haisi a failed state. Zimbabwe haisi nyika isina mutemo. Zimbabwe inyika ine masoja, ine mapurisa, ine CIO, ma state intelligence services. Pakaparwa mhosva munhu mungwadikidikana kuswera abatwa. Zvekuti kune state forces zvinoitika muma failed states, kuna Somalia, nekune dzimwe nyika kusina law and order, kusina mitemo, ndiko kunonzi kunoita mamwe ma militia groups anokwanisa kunotora munhu zvisiri unaccounted for. So what it means and what it points out at this point in time ndezvekuti hurumende ine chekuita nekutorwa kwevanhu ava vari kutorwa mudzimba vachiabductwa.
Tvayeni mokazi nokana makufonera kuti tingaita basa rekubata runhare
tichiteerera
isi tichiine mhinduro dzatoda kukupai zvine zvichashanda here?
Aiwa pindurai vamugwadi takukupai mukana.
Orait, chekutanga ndoda kupindura baba vanga vachitaura zvema nzvimbo yeHarare yavanga vachitaura kuti havachaoni mugwagwa. Hatidi kuti tipoliticize kana kuti tiise zvematongerwo enyika nezvimwe pazvisingakwani, asi kana tozoda kuzviita tinongovatsanangurira chaizvo chaizvo kuti iva vava vangatiisa zvarupfu kanaemapotoos nekuresheka kwaita mugwagwa yemuHarare. Hatisi izvo zvega chete, ndakafunga kuti kana vari mugari wemuHarare vachataura kuti mvura inoonekwa kakachete pavhiki, asi ndova vane kanzuro yamdc yavanotaura kuti part of excellence iroora makanzuro munomu, asi iri kurara makanzuro api vanhu vachibhadhara maredi, asi mabhina haatakurwi, mapotoo haagadzirwi, mvura haiwanikwi, zvibhorani zvacho zvakavakwa zvese zvakafa, zvimwe zvakavakwa zvichipindwa nemusiweji imomo, nebato iroro rinorana makanzuro asi havadi kuzvitaura vozvizivaira kuzanu pf kuna kansira wezanu pf here muno muHarare vavangataura kuti ndiye ari kubama ari kukanzuro kana kuti ari kukanganisa. Vanhu vakuita mapriorities ekuzvipa masalary tax kukanzuro ikoko nekuita maland barons vachidisha kuti tetland vachipanana ikoko, asi vagari vemuHarare vacho vasina chavari kuwana, vapedze zvoti izanu pf zvina maturo izvozvo. Dheni chechipiri chandoda kupindura vachiremba vanyamandi ndichikwanisa pamwe chida zvekuti zvimwe zvunhu zvamunotaura kunyange zvangu ndisiri chiremba, asi hazvirayani kuti ame novice when it comes to medical issues because either in one way or the other I've been attended as a patient or I'm actually a patient. So because of those things inini kana kuitaura kuti munhu amwiswa poison aaone kuma physical injuries very correct. Gonyeta akataura kuti akarohwa, akataura kuti airohwa achidii akubva paakatorwa mbakadi, asi haana kana any swollen part of her body yavakaona ivo vachiremba ava vakatibudisira kuti izvo chivo mwana wayo akarohwa akakuvara pakati. Tobvakazvipa kuma poison vari kutaura kana sesiweji zvavataura kuti hapana maphysical injuries hongusi ari mukacha acharinde nawo akanozotadza kuti kuda mwana wayo akasangana netaifo kando akazorwara zvakati zvokati akaonekwa ndeapi hapana. Saka tiri kutaura kuti dzimweni dzacho dzinopasira dzavanhema, asi panyaya yadokta Magomei kana nedzimwe dzose ndanditaura kuti nhema. Saka ngatisazamai kupoliticisa, ngatipei mukana kumaauthorities particularly the state to bring finality on these issues rather than try to grandstand and seek political expedience on this, on the challenges that are facing a family. I'm sure Dr. Magombe is a family. If he was married or even if he wasn't, his wife needs answers, his children need answers, his close family members need answers, and indeed those answers must come from the state, which is the guarantor of the security of citizens. So let the state answer by way of investigating rather than for us to start then to try to cultivate political expediences out of a tragic situation like that. Secondly, Dr. Magombe has disappeared. I don't want to spin or what we don't spin on tragedies such as this. But what I need to be to emphasize on is, was he accompanied to disappear? If he was accompanied to disappear, who saw him disappearing so that he can tell you the state disappeared him? My father does not disappear so one, my son teacher does not disappear so one. There's a lot that happens. All those things happen. So that's what I'm saying. Let's not roll out certain circumstances. But I'm not talking about because I'm not a witness to that. And I'm not talking about it because I'm not a witness to that. So that's why I'm going to get us this. We don't need to politicize them. But it's not matanu anodiwa kutorwa ipapo pava kutaura kuti information inoswera yaenda kuamerica inenge ichitsvaka iko nyangwe ikaenda kuamerica kune mapurisa asingazivi saka mapurisa angashandi neinfom
information yenda kwa America isiri pa ma police station or on authorities. Saka chino chakangwa masaiza uyanzwi pano mambota vachito leza vano vano defend kana kuti hapana chandiri ku defend kana mukazviona semutaura wachiri kuita. That is for the government doesn't need to be defended on this issue because it is not the culprit. In so far as those investigations have not been concluded, so that there is no need to defend. Vanhu vanoenda ku attack ndovanofunga kuti tinenge tichidefend asi netichitaura zvinhu sezvazviri kuti no ngatipai mukana zvinhu zviitiwe kana zvakachena toona kuti zvinhu zvafamba zvakadai. What about if we get to be sure kuti tomorrow tazonzwa kuti zvinhu zvakafamba nounzo wakasiyana? Are we going to apologize to the state? Vanozaapologize here vana Dr. Nyamani vanozaapologize here masangano akazvimirira kuti zvinhu zvakafamba zvakadai. Saka ndiri kuti kana tasangana nezvinhu zvakaita seizvozvo sema citizens we can't then deliver the government of Zimbabwe as the guarantor of security. But when our security is under threat, we don't trust it to guard, I mean, to provide that security. We trust the civil society organizations. We trust what our radio stations. We trust what our, you know, a print media. That is an agenda on the government. Let's work with the state. But evidence, what is the state of Dr. Nyamani? Now we have evidence. To bring answers to where they are needed, rather than to pretend or try to seek political relevance out of a tragic issue like this one. It happened up and you don't
aiwa takunzwa zvakadaka vamugwadi batai parinhare ndirikunzwa ndine mutereri rekai nditore mutereri ndinendodzoka kwamuri uyezve Dr. Nyamande. So ngiyezwa kuti nginomlaleli khona ecingweni khola mutereri ongenayo kuhlelo ngubani khola mlaleli. Hello yes papa unjani?
Fine and you?
I'm good chief ari parinhare ndiani.
Thank you Shepherd
unjani puti?
Nice. Hello?
Yes, Shepard, zviri kufamba.
Mushe zviri sei?
Mushe kandimi mapinda kamuchirongwa baba.
Ya, tiri kunzwa kushaikwa kwemunhu pari mukuru wamadokta.
Two day wa maonrei.
Sekuona kwangu vanhu vari muno muZimbabwe vava kutora advantage yema challenges ari kuitika vachida kuti va empower opposition party the MDC.
Why would they do that?
Vari kuti zvinhu zvese zvichangoitika vanenge vachiti because of ZANU-PF. Vakaita izvi it's because of ZANU-PF. Zvokuti vapana kana vakambosakisisa zvakanaka kana kuti tione kuti right chii chakaitika akaendepi munhu uyu kokana kuri kumwe kwaanoita like mamunhanga aripo anga achitaura kuti mbavha dzinotora vanhu matopi chaiwo chaiwo anotora munhu right zvose zvinenge zvingozi ndezvechi zvaenda kustate umwe aenda kudi atora negovernment atora neZANU-PF. Who knows that evidence iri patindiana nayo kana vanoyonoziva kakuti akatorwa negovernment ngaaende ka anotaura kugovernment because after all panotopera madays munhu wowanikwa ainge ari paange ari munhu iyeye like anozozvi anoapologise zanga achingotaura anogona here kuinda unodi kana kuti tive nechidzidzo kuti right takanyeberawo government haina kuti haina kunge yakazviita izvo saka zviripo hatisi kuti government is right no but zviri kutii ngazvitsvagwe zvinhu zvinopwa time yokutanga zvatsvagurudzwa kuti ndizvo here zvakaitika kana maona munangagwa ari wrong netimu yake then muti right ndipo pane nyaya asi kana mukaona asiri wrong then munhu kana tichiti tine faiti kamhosva masuspect atingangoti masuspect ese ari kutogatananga munhu wani sekuti tinoziva achizviita totanga tatarisa munhu wese varipo ipapo kuti right kune mbavha kune magovernment agency kune matsotsi kuna iyewo gaanogona kuenda unosungirira rega kana kuti oenda unogara kumwe kana kulike zvanga sitaura kumwe kuti unogona kuenda kunight prayer kana kuti mumaprayers ake onotsanya ari kokuita 40 days sekutaura kuna kuchingoita vamwe rit iye ega anogona kuzviindisira mbavha dzinogona kuita matotsi anogona kuzviita kana saka then state inogona sekuzviita saka toda kuti tinyatsokuziva kana iyo MDC inogona kuzviita kusvimbisa opponent yayo.
Haiwa takunzwai mukoma Shepherd, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Thank you.
That's Zulukanda Baliamuzo, umnumzana u Shepherd. Ukanya yani uyavumelana ngamazwi ngamnumzana uTafadzwa Mgwadi esithi anyone could be responsible for this. Uphinde waphatha udaba echasisa umbono kaMgwadi esithi even abotsotsi are capable of abducting umuntu. Lina lithini ngodaba lokhona ekotwini? +12026192077. Ngenani kuhlelo mthwakazi omuhle, ngenani kuhlelo abafisa ukungixhuma kuWhatsApp ngikhona njalo +12024650318. Right, let me go back to Mnumzana Utafadzwa Mugwadi. Vamgwadi mchilipo paru narandis. Right. Now, I'm looking at some of the comments, and someone seemed to highlight another important, prominent figure that has since been abducted, and people to this day don't know where he is. The U.S. Embassy also issued a tweet early this week where they were saying, since January, 50-plus people have been abducted in the country, and yet zero arrests. To this day, even Yayaba Zamara, still no one knows what happened. Seeing as though the state is responsible for ensuring people's safety, how do you then account for something like this when even your state is just turning around and looking at people saying there's a third force at hand, but people can't even put a name or a title or a face to who this third force is? Now that you're saying that people, what are people supposed to do when you turn around and see even the state itself cannot name who this third force is that seems to be abducting people time and time again?
Okay, I want to tell you what I do, mm-hmm. and which is what is required by the constitutional system in this country. I want to take you back. By the way, you are aware that I'm a former student leader at the University of Zimbabwe and nationally as the president of the Zimbabwe National Students Union at one point in my activism mm-hmm. as the president of students. Mm-hmm. I will tell you, I will not tell the names, but if one day people insist on attempting to blackmail this government on those challenges, mm-hmm. there was I will expose this out. Mm-hmm. There was a situation that arose in Dichivakuloro Nivangu Emoglenura Piku Maneru, Kumako Zelsik. No matter Matsos Panos Bakuna Kwashi, I'm sure Papa in his bag. I had the three of my national executive members. No matter quite Papa Matsos, we tried to fight Vengus Kandazokuaram so. And you know what people attempted to do? People attempted them to do, no, we can make money out of this issue, so go and report, don't go and report it, but go and seek for a safe house. So that you say you've been attacked by the state, and I say, aha, guys, this is stupid, this is about my health. And I know one of them, they are not political activists, and this is completely a separate issue. Why should we politicize a social circumstance in Okazakusangana and anybody else? So I met those guys, and I had to report my case at Glenora A police station. And then, you know what happened? The person was and we had to do an out-of-court settlement with them. But there were people who had attempted to politicize my issue. So I'm saying, who reported Wakanaka, so that the state actually knows this is something that was very poor. We have people like Zamara, yes, and I'm sure the state is not resigned in terms of finding answers. It may not be today, it may not be tomorrow, but answers must be found, and the state is filled with that, I'm pretty aware. When it comes to this issue, yeah, Dr. Magombe, may I also tell you that if you needed to know so much, there are people, the story has already been politicized so much beyond redemption. You hear people saying Dr. Magombe was the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. I'm sure Fortunio Mandela is there. I'm not a doctor, and this is Chiremba, but I know what happens there. Because I remember most of the doctors, including Fortune Yamande himself, we were in the same stream by UZT, Chitazaita, and Chitazandaita, although those are the chamber. But we know that the Zimbabwe Hospital Doctors Association has functional issues, and in fact, to put it clearly, there is another leadership that is the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, which Fortune Yamande himself knows. I don't know how this guy became the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, but that is it, that is right, to belong to his own more band or, outfit elsewhere. That's their own issues as doctors, which they must sort out. But I'm saying those things are real. But people have already allocated him a title of president of Zimbabwe Hospital Doctors Association in order to magnify the gratitude, the gravity of his issue, which is quite very unfortunate. So I'm simply saying, like the last caller said, that is a manyai
tsopoda kana kushandisa mani masituation zakadaziwayo kuisa kuhurumende mangwana inini satafadzwa mugwadi usiku unouya muzi kuti ndiri kunyika ipi kana kuti ndiripi izvezvi ko kana tichimadoro pandiri ndosangana nedambudziko rakaita seiroro ndorohwa murodhi usiku namatsotsi ndotaurwa zvandinazvo mangwana ndikafumana itaura kuti I was beaten by MDC thugs simply because I belong to ZANU-PF. Well, that saves anything. It doesn't save anything. That is why we are saying people must gather their conscience and know where to do politics, but politics must have a limit. We must draw the line. Where people are grieving for a circumstance that they cannot provide explanations over, let the state play its role. Let pressure the state to play its role to provide those answers using its system rather than to say it is the state itself. Imagine if the state was a human being like yourself. Already you are being asked for answers, but people have already accused you of being the player and the culprit. Would you produce the results so required? Would you be active enough and enthusiastic enough to provide those answers? It becomes quite very unfortunate. And I think that is not enough. Or American ambassador, or American ambassador, those countries are hostile. The European Union ambassador from Berlin, those countries are hostile. She also said that even more government matters that there are super diplomats in this country. Gee, how many diplomatic missions are seconded to this country? How many do we have? So much. They are just a tiny among us, don't so much. But they are always on the mountaintop, always ready to shoot from the hip, always ready to use their emotions to spread problems and politicize issues. In a disguised attempt to provide political capital for the MDC. This is just wrong. Let us grieve when the Magombe family provide the answers that are needed in order to provide to ensure finality on this issue. As I said, there is no one who is dead at the moment. There is no one who is known to be elsewhere at the moment. What we have is a case of a disappearing doctor whose accountability, I mean, whose location is unknown. And that location must be known, but it must, the state must play its role. That's why I think that's the quality size. Let's deal with the issue as it is.
Aiwa regai tikubatei muromo tipe vao Nyamande mukana wekupindura. Doc Nyamande, are you still on the line? Doctor. Right, manzwa mazwi ava mugwadi. I guess my question to you is, how do you then move this issue forward, ensuring that one, doctors are able to go back to work because people are dying and people are getting sick. We've heard the cases of people coming in and they've called us saying, I was in Pandagandabu Hospital, and no one attended to me, some have lost relatives and more. And at the same time, how do we ensure that doctors feel safe to be able to go back to work?
All right, no, not enough. Tangana pindura my questions in yari tuwa mavunza. Kutiva nati lemba zogire kubasa. I think we need to solve the underlying issues. I think you are muno wira na nini. Kutiva nati lemba wasi kubasa. Nenye kutiva wama gombe vasa yi kwa chete. Wanati lemba wangato gara wana kura tizira. Before adduction ya wama gombe. Sayi wanati lemba wana kura tizira. Ndino tenda wama kwa adiva acknowledge kutu inini. The former president of Zimbabwe Hospital Doctors Association. Kubva muna 2014 kusvika muna 2016 ndakatungamira sangano irori rakada kutungamirwa navamagombe nyaya dzataitaura muna 2014 magrievances dzatanga tinawo muna 2014 dziwo atingori the same grievances ari kungorirwa nachiremba year in year out. What we need is a political commitment by government kuti vagadzirise zvinhu zviri kunetsa ku health sector. Ndirokwanisa kupa an example kuti izvozvi chiremba ari kutambira net income, I think, 1,400 RTGS. Mugai convert on a parallel market rate. This is about $80 or $70. Akuna anywhere in the wild. Kekuti chiremba, anora manema rishoma ya kadaro. Chiremba, ahaku kwanza kuhisa fuel. Just a full tank. Salary ya chiremba ya 1 month, it's a full tank ya kudira motor. Kutayende kubasa. Those things need to be addressed so that we keep perennial strikes aramba agara rungu itika health sector. As it fads, kuti gore ne gore, wanachiremba wanoratizira. That is a political commitment. Kana zvinhu zvanetsa, let's come up with a sustainable solution. Kuti zoni, how do we solve nyaye machiremba? Do we introduce my health levies? Ene zvine mobile levy, notorwa, for the health sector, for example. Can we channel that money to fund my salaries anachiremba? So that we don't put a strain on the fiscals. Kana hurumende chita inamaya. So what it means is the stakeholders, they need to sit down, vogara pasi, vogadzira a sustainable solution. Inogadzirisa mastrikes ari kuitika ku health sector. Chechipiri, the second grievance iri kuitwa kuti vanachiremba vasaende kubasa inyaya ya abduction yavamagombe. Manzira andinoita and with all the confidence yandinayo munyaya iyi vanachiremba havadzokere kubasa until nyaya yavamagombei yainvestigetwa yabudiswa pachena kuti varipi vadzoswa vari vapenyu so that is total accounted for. Vamagombei vanga vari kurwira kodzero dzachiremba wese ari kushanda mugovernment hospital yemuzimbabwe. So kana muchine marowa nhumwe zvatofanira kuti marowa kamunhu avatumi. So handiona anachiremba achikwanisa kugadzi so far the response yataona explanation ye 34 iri kutaurwa iyi haisi kugutsa vanachiremba vakawanda haisi kugutsa mazimbabwenzi akawanda kuti kungave ne 34 ingarambe ichiita zvinhu zvakadai zvisakarurama munyika yezimbabwe. Ndoda kutaura nyaya yataurwa navamugwadi kuti isusu hatisi kuti vamagombeye vakatorwa nehurumende. I think kana iro impression yavaona maybe havambasina kunyatsoteerera kana kuti vatadza kundinzwisisa. Isi tiri kuti vamagombei pavakatorwa vakatumira message vachiti kune vanhu vandaabdakta vakati vakati message iripo pasocial media is there for the world to see and it's not in a dispute kuti vamagombei
kana mama vatuma kune rimwe bato kana kuti mama vatuma kumwe.
It's not in dispute kuti vamagombei vanga vari kutungamira manegotiations angari pakati pehurumende nerusangano remachiremba. Saka kana pachinge paitika chitiko chakadai hazvina kushata kufungidzira kuti hurumende could be one of them. There's no one ari kuti hurumende ndo yakatora vamagombei but it's a suspicion which is valid and which is there and history is the best teacher. Chine nyaya yaita itaidzamara paakatorwa hurumende yakabuda guns out ichiramba kuti haana kutorwa pamwe anga akadhakwa pamwe anga ari kubhawa. Vamugwadi dzakangoisiwa pana dzamara ava makoti mangani dzamara asingazivikanwe kuti aripi. So hapana takashata nemasuspicions ari kuitwa nevanhu kuti ko iyo hurumende inogotadza sei kucontrola whether it's first force or second force or third force whatever force yavanotaura. Isusu tinoziva kuti it is the role of the state to provide security and to protect my citizens.
Zvinoramba
zvichiitika kuti week in week out sondo nesondo vanhu vanotorwa mudzimba vanhu So what I would say is there's nothing wrong. Let's not criminalize my suspicions. Let's have an open mind. Even the Minister of State Security vataura one in us. Kuti ngatipe an open mind. Let's have an open mind. Kana paine vanhu vatomhanya kuita conclusion kuti third force is the herald, is the state. Ndo yapa kuti iri kunyanya move the narrative yekuti the third force. Let's have an open mind. Maybe wakatorwa ne state, let's investigate kuti chii chakaitika kwavari. But zvatiri kuda isu semacitizens semachiremba muzimbabwe, tinongoda kuti chiremba adzoke ari mupenyu. Adzoke ranoita basa rake. Zvamataura zvekuti hanzi kumadoctors kunetsana kwavari kuita. I think kana manga muri kunyatsoteerera vamagombei vari kudescribewa saacting president wesangano remadoctors. Havana kunzi is the
substance. Dr. Nyamani.
Munoziva inini vamugwadi
Dr. Nyamani.
Akaitika kusangano remachiremba. Vanhu vanga variko vanga vari kunzi ndovari kutungamira sangano remachiremba.
Dr. Nyamani.
Vakapedzisira kusarudzwa nevanhu kare. Constitution yemadoctors inotaura kuti machiremba ano
alright. Haigwashisa ndakuyashisa pachiroma zviri kufaya longu Dr. Nyamande. Unfortunately, Doc, I'm have to put you on addition with ngitatsa munyu guest. Pangotsara 7 minutes saka mongondiregerawo. Let me go to umnumzana Charles Nyoni, yena olwela ilungelo loluntu vanorura kodzero dzevanhu munyika. He was a good friend of the Itai Dzamara. Vanyoni, Mr. Nyoni, ngiyakwamukela kuhlelo putonyari.
Ngiyaphila kunjani mnumzana?
Hayi, ngiyaphila. Sekusele 7 minutes lapha kuhlelo kukhanya ngani kuyachisa. So I'll just ask you to get straight to it. Wena njengomuntu olwela ilungelo loluntu, what do you have to say about, you know, ukunyamalala kwa doctor njalo abanye abantu who have been abducted elizweni eZimbabwe? Kulo mnumzana uthafazwa mgwali ehlelweni, yena uthi hayi, abantu should not be quick to run to, you know, the news outlets and so forth. Kumele banikeze uhulumende ithuba lokuthi yena ayenze investigation abone ukuthi kahle kahle kuyini okuhluphayo abantu.
yesibili engachona esiqedela isikhathi esitshela ukuthi sinikeze uhulumeni ithuba lokuthi ayenze ama investigations but into eqhakathekileyo ngamelanga sikhohle lapha ngeyokuthi uPeter lo onyamaleliyo umntwana komunye ubaba lomama njalo ngubaba komunye kwabanye abantwana eyindoda komunye naye umfazi le abakhala kathi sibedidizela ukuthi ukuphi ungaphi bengakwazi ukuthi ingaphi so singaba lomcabango nalo ukuthi umuntu esikhuluma ngala hayi lo kuleyo izihlobo zakhe ezihluphekayo zimdinga ukuthi ungaphi asingeke sajustifya lokho sokukhulunywa ukuthiwa ngama 34 50 40 60 lokho yikuhlanya sibili ngoba uhulumende lo kaqalisanga ukunyamalalisa abantu kathesi kwaqalisa ukwenzakala kudala awu ithetha mara labo Patrick Nambayala babuya banyamalala uhulumende kachongo lutho njalo akula investigation kumbe docket elavuliwayo kumbe umuntu owabotshwayo kwaze kwayiwa emakhothi ukuthi kuthiwa kaba investigate but lokhu bathengisa ukuthi vele bakuyeyisa bakukhangelela phansi so kathesi nxa abantu sebebuya kathesi kumaplatform manje lapha sebesitshela ukuthi siphe uhulumende ithuba yikufuna ukudlala ngengqondo zethu sivele nje sithukuthele nje silolaka silobhova olokuthi kathesi imuli kayithayiza mara abu ingane zakhe kazikwazi ukuthi ubaba wabo ungathi uzabuya kumbe vele kakusabuyi muntu ukuthi umfazi wakhe sekumele ayende yini umbumela alindile akulanto eyaziwayo so kabayikile ukusiqedela isikhathi besitshele ukuthi ye kwathwani kwathwani ujessica majomela wakubaka wathathwa naye wathunjwa waze wagcina wabuya kathesi siyakwazi ukuthi vele yini indlela esetshenziswa nguhulumende ukuthi nxa umuntu ekhuluma into ezingathandwa nguhulumende ebeye sebefuna ukunyindezela uZulu so asithini ukuqedelana isikhathi ngokukhuluma kwama 34 uPeter lo bamlethe nje ephila ukuze udaba lolu luphele batshane lokufuna ukuthi yey ama-Americans yeyi MDC yewathintini abantu abagulayo labantu abafaya ezibhedlela abalandi ukuthi ngumuntu we-MDC kumbe ngozane PF kufa umntakaZulu kufa umZimbabweni kugula i-citizen yalapha eZimbabwe ene-right yokuthi ibithola ukwelatshwa njalo yokuthola i-medication isikhalazo sabodokotela lesi si-legit ngoba labo bafuna ukuthi basebenze okusegcekeni njalo basebenze umsebenzi wabo bewuthakazelile bethola labo ukuphiwa into ezihambelana lokusebenza kwabo njengokufunda abakufundelayo so uhulumende kake atshengise nje for once ukuthi une-compassion nezisebenzi zakhe amanesi ake akwenza lokho ukuthi bafuna ukustrike uhulumende wabaxotsha umsebenzi kathesi odokotela kabangaxotshi phela futhi sibone njengoba bona bezithi bashaya amakhomandi lo zabo ukuthi uZulu engafuna ukungena emgwaqweni basidukule umbe umuntu engafuna ukuphikisana labo basithumbe kathesi abotatenda mombeyarara bathunjwa ezindlini laba amathicha lawo bathatha ezindlini batshaywa baze badatshulwa amaqolo la betshayelwane ukuthi kwenziwani umuntu ebesebesitshelithi ngama-34 ama-34 ukuhlanya sibili lokho asijwayele abantu labo
ngiyakuza Charles ukuthi sinikeze uthafazwa ithuba lokuthi akuphendule vamgwadi your last sentiments nokuphangotsala 3 minutes pachirongo saka ndongokupai a minute and a half muri kunzwa vanyoni vanorura kodzero dzavanhu vabopindawo muchirongo vakati inyaya yema third forces they're not buying it and the hurumende should do their job and ensure that the citizens are all safe munyika pindurai tinzwe your last sentiments vamgwadi
sure that all citizens are safe munyika and those citizens must also give the government its room to protect them itself.
Mm-hmm.
The government must not be expected to protect and guarantee the security of citizens, which citizens do not want the security to play its role on them. That is why ndiri kutaura kuti zvokuita zvokutsvagisana mari kumadhona kana kunotsvaga mari kunze kwenyika nekutsvaga mbiri muchiti mwana aita asangana nedambudziko kana kuti citizen yaita dambudziko is right to ZPP Zimbabwe Peace Project or is right to the American Embassy for assistance, one of the state that is supposed, that is supposed to protect yourself itself does not know. Zvakashata izvozvo, hazvina nguva zvinotibatsira. Uye panguva ino chandingangoda kutaura ndechekuti vanhu vekwamagombei mufungo wainawo nekuhwadziwa kwavainawo neniwo ndinotori nawo nako hazvinei nekuti zamtsevu kana yamdhisikaro nekuti hatisi kuziva chakaona chiremba. Chiremba anonetsa kutrena and tinodawo kuti chiremba ange aripo asi gazi iko nemugwara chekoti kana taona maanza abuda kachiti inaro apa paka famba paka dai paka dai kwate zvekuti vachenedzere vasanga kakazvimirira wonga kana kuronga mbiri nekamuziko rasangana na doctor wotati ndizvozvo aiwa ngavachenerere vachishandawo nehurumende nekuti ndiyo yoga chete nokwanisa kubatsirana navo
aiwa vamugwadi vamugwadi
aiwa
takunzwa aiwa mugwadi nguva ndiyadyana na thank you so much. I would like to take this opportunity ukuthi ngibonge wonke umuntu okwangena kuhlelo wonke umuntu that wrote their comments. I say abonga kakhulu. I'd like to thank a special shout out to my three guests that joined me tonight and of course the callers that made it. Sibapo Mohle tashuka kumagumo echirongwa, same time next week, let's meet here. Bye bye.